vanhu muZimbabwe kuri kutaridza umboo hwekuti vanhu vari kufa pamwe chete nevari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 vari kudzikira. Asi umboo huri kutaridza pasi rino rese munyika dzakasiyana siyana hausi kukonfirma zviri kuitika muZimbabwe sezvinhu zviri kuitika kunyika dzakawanda. Tinoziva isusu kuti nyika dzakawanda iye zvino dziri kuwana vanhu vakawanda vaine chirwere cheCOVID-19 uyezve vanhu vari kufa. Saka pane iye yavari kufungidzira kuti ingange ichiitika inonzi second spike yekuti chirwere cheCOVID-19 chiri kugadzirira kudzoka. Saka naizvozvo Zimbabwe haifani kunge ichifunga kuti no takurira chirwere ichi. Tinozivawo futi zvakare kuti utano hwedu muZimbabwe hauna kusimba zvikuru sei pasurveillance system yavo, nekuti mukatestawo vanhu vashoma muchawana vanhu vashoma, mukakavhawo area diki muchawanawo vanhu vashoma vanenge vachirwara nechirwere ichi nevachafa nechirwere ichi.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu huri kuziviswa hwevanhu vanenge vawanikwa vaine COVID-19 hunenge huri hushoma. Hazvisizvozve zvinozoita kuti vanhu vasununguke vasatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Ichokwadi vakandimire zvinhu zviri kubudiswa nehurumende pamusoro pematests nevanhu vakashayika mumasure mekunge vatapukirwa nechirwere cheCOVID-19 zvinokwanisa kuti zviite kuti vanhu vafunge kuti chirwere ichi chakuenda kumagumo. Naizvozvo vacharega kufamba nemamaski, naizvozvo vachatanga kuungana, naizvozvo vachatanga kusageza maoko avo kunge vabva muruzhinji. Zvinhu izvi zvatinozoita ndezvekuti tinozozviona kuti zvatotibata mumashure mekunge vanhu vakawanda vafa. Saka chinofanira kunge chichiitwa nehurumende ndeyekuti ngairambe ichitaurira vanhu chokwadi kuti chirwere cheCOVID-19 chiri kukwirira, chiri kubata vanhu vakawanda munyika, kwete muZimbabwe chete asi munyika dzakawanda dzese. Tinoziva chinoita kuti muZimbabwe chirwere ichi chinge chiri kuita sechinenge chinenge chichipera nekuti hatina capacity for testing iyo inofanira kunge ichitipawo maresults ari high. Saka imi mukaitawo zvishoma muchawana zvishoma. Chinoda kuti chisungirwe vanhu ndechekuti vasakanganwa kuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uyezve vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi.